Zuro makatenderera muchisangana nevamunomirira zviri zvamakavaitira
ndakavapa mupunga wekuti vadye nhasi paChristmas. Mupunga uyu takapiwa nehurumende kuti tigopa vanhu, hurumende yavamunangagwa, kuti tipe vanhu vadye paChristmas. Saka handina kupedza dunhu rese, asi ndichapedzisa svondo rinouya pandichatenderera futi iwere isati yasvika, kuitira kuti vagodyazve iwere yakamakonde kuno.
Tichitarisa iro gore rapera iri ra2017, zvii zvamungataura zvamungati zvikuru zvamakaita mudunhu menyu?
Takaita zvakawanda mudunhu medu. Takavaka mapiri, tikagadzira zvikoro, marato ezvikoro, tichibatsira maambereki, tikagadzira migwagwa, tikagadzira zvibhorani zvakanga zvakafa, tichinga zvimwe zvinowani. Zvikoro zvakawanda kuno kumakombi zvari zvibhorani, ende gore ratikubaka iri tikuisa zvimwe zvibhorani zvatakapiwa futi namai Muchinguri, zvibhorani 4 mumakombi. Takatsvaga nzvimbo isina mvura toita zvibhorani izvozvo.
Zvamungati zvimhinga mupinyi zvamakasangana nazvo muna 2017 ndezvipi, Honorable Paradzo?
Vabereki vaitadza kubhadhara maschool fees plus iwo nyaya yekuti vamwe vainonokerwa kubhadharwa chipake chavo kuGNB, nevamwewo futi vainonokerwa kubhadharwa mari yavo kukotko vakanga vari madonjiraya. Asi zvinenge zvaakuita nani, GNB yakazobhadhara vamwe kotko isabhadhara. Nezvino isu zvakare kuendesa mbeu kumusha, iye zvino izvi ndizototi nerori dzangu dziri kutsuta mbeu mafetiraizer zvichiendesa kuvanhu, ende vanhu vari kufara. Ndanga ndichitotaura nevamwe panapa vachiti vakatotambira nezuro chaiyo mbeu iri kuuya kuuku, mbeu yavari kupuwa nehurumende. Saka zviri kufadza zvikuru kuno kumakonde, ende mvurawo yakanaya, iri kunaya usiku, yakarara ichitonaya. Iye zvino izvi kwakatokwidibira kunoku, mvura iri kunaya. Saka zvinhu zviri kufamba zvakanaka.
Zvamunotarisirawo muna 2018?
Muna 2018 tiri kushuvira kuti dai mvura ikanyatsonaya, kuitira kuti zvirimwa zviite zvakanaka muZimbabwe medu munomu. Tichionawo futi nezvakataurwa nemutungamiri wenyika kuti vachada kuita tinoti muchirungu maeconomic reforms, kuti tione kuti ufumi hungauya sei muZimbabwe munomu. Saka tichade tichiseenza zvakaitisisa muna January tichienda mberi, kuitira kuti nyika yedu iite zvakanaka.